Tukasanya ni apa ni kuti tingkati ni kaya wa kuita re-dollarization ere. Ya wa kutu kaya ere back kuno shandisa US dollar. Kama se ala TGS ichi kushanda ere. Mufuze te kuti nika ini pa ya gara pa wo tingkati sitting on the fence pa chirongo. Haina nzira ya rajega. Yekuti vare kushandisa US dollar ere or ala TGS. Oro haikwanisi kuvati nase company or se organization isusu tava kushandisa US dollar. Sa zvikuitikana zvekuti company yoga yoga kana kuti organization yoga yoga vari kusanganisa kuti US dollar kana kuti RTGS. Asi dokwa dokwa chine maorganization ese ndechekuti vanoda kushandisa US dollar havasi kuda kuripwa nema transfers. Kana angava ma mobile transfers kana kuti angava ma RTGS.
Ko sei vari kudaro?
Nekuti dambudziko riripo nderekuti vakarepwa nemari ma transfers havazokwanisi kuzowana US chairo chairo zvakakosha rinovabatsira kuti vatenge zvinodikanwa pakuzanwa kwemaorganizations avo. Mukaenda kumaschools vanotenga stationary vane zvavanoshandisawo chino nechino chinodawo foreign currency. Kusevisa mota dzekumaschools kuda foreign currency, kumauniversity kuda foreign currency. Makambaniwo anoda foreign currency. Vese tanzo vada machemicals anoda foreign currency.
Kose vasiri kuti tipei dhora rekuamerica kana zviri izvo zvapo.
Dambudziko riri kunesavisa vatu vanyatso kuti dyo kuti vashandise chii? Ma US state. Mutemo uripo unonzi Bank Youth Promotion Act. Mutemo iwoyo inoimhosva kuti kambani irambe payment inouya netransfer. Tingati pachirungu three-tier pricing system. Unorwisa three-tier pricing system kuti mutengo we RTGS imari yakati, mutengo we EcoCash imari yakati, mutengo we US imari yakati. Ndo chinorwiswa nemutemo iwoyo we Bank Youth Promotion Act. Saka hakuna kambani yakasununguka kuti ingotoda ma US chete. Pamusoro pezvo, kunze kwemutemo, dambudziko riri kuitika munyika nderekuti vashandi vazhinji kusiya kwemashoko vashoma vari kuma NGO nekuma developmental partners ana UN vari kutambira mari ma RTGS. Saka dambudziko riri kuitika kuti makambani vakada kuti 100% US hazvizogoneki kuti zvikwanise kubudirira nekuti ma teachers, ma civil servants semuenda inezo vanoenda kupi mari iyoyo.